Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 31 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Hatatawana mukana wokunyanya kutarisa kana kuti kuona nevavo vari kubva kunze kwenyika international observers. Kuda vane mafungiro avo, vane maonero avo. Asi maonero edu ndeyekuti samizi dzedu dzatanga zvakashata, pamwewo nokufamba kwenguva zvichange zvichijeka.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti gwara rave kuonekwa mukugadzirira kwesarudzo rave kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka.
Vari kukura vacho vari muANC vanenge vava kuzviona kuti ichokwadi takaorwa usununguko tese, asi ZANU-PF inenge yava kukurudzira kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure.
Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa muSouth Africa anoshora hurumende nebato reZANU-PF achiti bato iri riri kudzorera Zimbabwe kuchinyakare. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change anoita misangano nevatsigiri vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pane zvinhu zvizhinji zvava kutanga kuratidza kuti sarudzo dzegore rino dzichatadza kuitwa nemazvo. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti makore apfuura matare aizopindira munyaya dzesarudzo mushure mekupedzwa kwesarudzo, vachiti asi gore rino matare ndiwo ave kusarudza vanhu vanokwikwidza uye ndiwo ava kurambidza vamwe vanhu kukwikwidza. VaMakoni vanoti patova nedambudziko pamusoro pekuchena kwesarudzo idzi, vachiti pamwe zvinhu zvichachinja mumazuva mashoma asara awa.
Mamiriro esarudzo kusvika pari zvino haasi kufadza, nokuti panguva ino tiri kusangana nezvinhu zvatina kumbobvira tasangana nazvo musarudzo dzenguva dzapfuura dzakaitwa kubva zvandanyanya kushanda munezvesarudzo kubva muma2000. Chokutanga ndechekuti takanga tisingasangana nenyaya dzakawanda dzekuti kubva kumanomination court tinosangana nenyaya dzinenge chiendeswa kumatare dzakawandisa. Asi gore rino, sarudzo dzegore rino dzasangana nenguva yekuti tiri kuona matare achitora center stage panyaya dzesarudzo, chinova chinhu chisinganyanya kutarisirwa kuti chinoitika sarudzo dzisati dzaitwa. Kazhinji kacho tinoziva kuti matare anonyanya kuuya pamusure mesarudzo pakuitwa maelection petitions, vanhu vachiti aiwa sarudzo hatina kuitwa zvakanaka. Asi maonero atiri kuita nawo anoita sekunge pane zvizhinji zvisina kuitwa zvakanaka election management board yedu ZEC.
SezESNI munoti pamusoro pematambudziko ari kuonekwa neavo vanoda kukwikwidza asi vachitadziswa nematare?
Tatarisa matambudziko akawanika nevavo vaida kukukwidza. Kazhinji tikanyanya kutarisa zvakaitika kubhuruwayo, tinoona kuti dare rebhuruwayo renomination court ranga riri dare diki diki risingakwanisa kuti vanhu vose vanoda kukwidza vanga vari mudare iroro nguva imwe chete. Ndaverenga judgment yakabudida ikoko iri kuratidza kuti dare iroro raingoti vanhu 12 kusvika ku15 ndovaikwanisa chete kunge vari mudare iroro, kureva kuti vamwe vese vaida kukwikwidza vanga vakamira mumutsara vachitadza kupinda mudare. Asi tozoona dare richitonga kuti aiwa vanhu ivavo vanga vasiri mudare. chinova chinhu chinokashikamadza chinova chinhu chinotisiririsei nokuti takatarisa bumbiro romutemo rinoti munhu wese anokodzera kukukidza munhu wese anofanira kunge achipwa mukana wakafanira kukukidza asi kana dare ririro ratadza kuti pa courtroom yakafanira yakakura kuti munhu wese angagara imomo uyezve abatsirwe panguva yakatarwa hazvifanira kunge zviri zvinhu zvinofanira kunge zvichira macandidates zvinofanira kunge zviri zvinhu zvokuti iro Ezekiel Moto tatarisana nenyaya yatanga tisina kumbobvira tamboona vanhu vati one day vanoda kukwidza saka tadii kuti tiite kuti vanhu vanoda kukwidza vese vanokwanisa kukwidza nokuti izvi ndo zvinotarisirwa nesection 67 yeconstitution yedu
saka tingati pari zvino zvichabuda musarudzo izi zvinenge zvakachena here kana kuti patova nedambudziko
parenge patotanga kuita dambudziko nokuti kana vanhu vanofanira vachikwikwidza vachitadza kukwikwidza pamusana pokuti vari kunziwo vanonoka kupinda mudare isu tichiziva kuti dare racho courtroom yacho idoko doko haikwanisa kunge ichiita kuti vese vakwanisa kunge vari panguva imwe cheteyo izvozvo zvinokanganisa sarudzo
ko vekune dzimwe nyika vakauya kuzoita observe my elections achiitwa chii chavari kufunga vachiona zvakadai vadine zvavakungodzokera chavari kutarisa pachii
hatisati tawana mukana wokunyanya kutarisa kana kuti kuona nevavo vari kubva kunze kwenyika mainternational observers kuda vane mafungiro avo vane maonero avo asi maonero edu ndeyokuti sarudzo dzedu dzatanga zvakashata pamwewo nokufamba kwenguva zvichange zvichijeka nguva ino takatarisira kuti zvoo kuti zvichabuda kumatare ekumusoro zvakamira sei nokuti kunzwa kuti avo vakanga vachida kukwidza kubhuruwayo dare rehaikoti rakati havakwanisi kukwidza vatora nyaya yavo vachiinda kusupreme court saka tinongotarisirawo kuti iyo vhiki ino supreme court ichaonawo mukana wokuongorora zvanga zvichiitika yotipawo zvainofunga pamusoro pazvo
imimi sezesni munoti kumatare edzimosva munoti kuzek munoti kuruzhinji rwevanhu pamusoro penyaya dzesarudzo
musarudzo dzese asarinadzo idzo kurudziro yedu ndeyekuti sarudzo idzi dziitwe pasina mhirizhonga uyezve dziitwe pamutemo saka tinongokurudzira vezeki tichikurudzirawo matare edzimhosva kuti pane nyaya dzinoita nezvesarudzo vange vachitarisa nyaya idzodzo pasina divi rakarerekerwa chikumbiro chedu chekuti kana iri zeki ngaiite basa rayo nemazvo yakazvimirira iri independent kana ari matare yaitawo mabasa avo vakazvimirira vari independent vasina anoambunyikidza siyai matare aite basa ravo
avo vange vari sachigaro vezimbabwe election support network vaandrew makoni vari parunhare kuharare nestudio 7 tichienda pamhepo mibvunzo yatatumira kumutauriri webato rezanup f vatafadzwa mugwadi yanga isati yapindurwa mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change advocate nelson chamisa vakashora mutungamiri wenyika zvekare vari mukuru webato rezanup f vaemarson munangagwa nemaitiro avo ekutadzisa bato retriple c kutsvaga rutsigiro mune zvakanaka uyewo kuda kuita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzisakwikwidze musarudzo dziri kuuya kuburikidza nekumbunyikidza mashandiro ematare edzimhosva tobias mudzingwa akanga ari kumarondera nezuro akauya nenyaya inotevera
Wapinda haremkwamana?
Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro vachamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza
hatisi kuzobvuma nyaya roda kuchiita hatiti herisadza mutekweka haungatori 12 masits anofanira kukondestwa munangagwa nezanup f haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno mubulawayo vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt wopinza na mtuli vasina kondeskwa hatisi kuzobvuma zvakadaro munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens munowira nenere
vashorawo kutadziswa kwavasevhi yakasukuere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate the candidate through the courts. Ane mvumo yekukondesta. Ene ndanzi zadeka sukuera akangopinda ndosiziva kuti panumber 1 maichota mukoma, panumber 2 hapana munhu, panumber 3 hapana munhu, panumber 4 kasukuera, panumber 5 hapana munhu.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muzanu PF vafarai marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare. Vachamisa vati kune vakuru vemuzanu PF vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri wavamunangagwa. Vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka, kungava munyaya dzedzidzo, dzeutano, dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika. Mumwe wemugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti Maisandi vati bato rezanu PF rakundikana kutonga nyika, naizvozvo ruzhinji rinofanira kubvisa bato iri muutongi.
Marosa akangofa mapotozo izvozvo, kana vashandi vacho havabati kuzvakanaka, zvikoro zvatura, nevashandisa vapinda zvikaedirwa shuka.
Mashoko aya atsinirwa nava Godfrey Karembera vanozikanwa nevazhinji samadzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi wa23 August tinokurudzira munhu wese tingaende kunonovhotera pana President Advocate Nelson Chamisa. Tibvise nobuiti naradada idzimbavha mondi dzatitatsanyika kuenda mberi. Hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemadhara.
Zvakadaro nhasi mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa vaitawo musangano wavo wanga uine zviuru nezviuru zvevanhu kungai, uko kwavaganza vachiti kunyange madhonge akamera nyanga bato ravo harikundwi musarudzo.
It is marching, marching. No one will stop the march of ZANU-PF. We are unstoppable. ZANU-PF will always win.
Vamunangagwa vatiwo kunyange nyika yakatemerwa zvirango vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika. Nyika dzakaita seAmerica dzinoti dzakatemera vamunangagwa mbune zvirango nekutonga nedemo, kwete nyika yeZimbabwe. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelegezi Lampoko vange vari kumusangano wezanu PF nhasi. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaYoungstone Dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nebato reCCC pamwe nerezanu PF.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka ndochiuya kune zvataurwa nemukuru wezanu vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndo ari kuzvitaurira pachizvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma-shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa muSouth Africa vari kuramba vachishora hurumende yeZimbabwe nebato riri kutonga rezanu PF vachiti bato iri riri kudzorera Zimbabwe kuchinyakare. Mutungamiri weEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vanoshora zviri kuitika muZimbabwe vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kusimuka neuwandu hwavo zvichivhota kuti zvinhu zvivanakire. Izvi zvinoteverawo mashoko akataurwawo nevaimbova meya weguta reJohannesburg vari mutungamiri webato reAction South Africa vaHerman Mashaba ekuti kana bato ravo rikapinda muparamende richaona kuti vatungamiri veZANU PF havabvumidzwi kupinda muSouth Africa uye mari nezvimwe zvavainazvo muSouth Africa zvigotorwa nehurumende. Tabata nyanzvi mune zveupfumi Dr. Edi Mahembe kuti tinzwe pamusoro penyaya idzi.
Mashoko akataurwa navamashava vanova ivo vaimbova mukuru weguta reSouth Africa vari meya uyezve vari mutungamiriri mukuru webato rinopikisa muSouth Africa reAction SA. Mashoko akati wandei asi kuitira vamwe vanga vasina kumanzwa ndikangodzokorora hangu matatu chete. Rokutangara vakataura vaiti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa vatungamiriri veZANU PF muZimbabwe nenyika dzakaita seAmerica, UK neEU.
vaiti ngazvirambe zviripo zvirango zvinobvuma izvozvo. Chechi 2 vaiti kana bata ravo reaction SA rikakunda musarudzo dziri kuyaidzo muna 2024 muSouth Africa, vanoda kuti pazoitwa mutemo unoti vatungamiriri veZANU-PF vasabvumidzwa kupinda munyika meSouth Africa, uyezve vatungamiriri veZANU-PF vane upfumi huri muno muSouth Africa vahupfumi uhwo hunofanira kubatwa.
Dr. Mahembe, vamashava vanogara vachitauravo pamusoro pekupinda nekubuda kwevabva kure muSouth Africa, vati vachinja here maonero avo vanoti pamusoro penyaya iyi?
Maonero angu, vamashava vanenge vasina kuchinja panyaya yavo yokuti vanoda kuti migration, kufambidzana kweSouth Africa nedzimwe nyika, kuve kwakanaka. Nokuti pavakakambena vachida kupinda musarudzo wemakanzuro muna 2021 muno muSouth Africa, vakakambena nenyaya iyo yemigration, asi vainyanyanya kuti havadi kuona zvizvarwa kwedzimwe nyika kunyanyanya veZimbabwe vanogara muSouth Africa vasina mapepa yavanoti iyo illegal migrants. Saka izvozvo zvakaita kuti vamashava vadiwe nevanhu vakati wandei, ndobva vapowa mavhosi akati wandei nenyaya iyoyo.
Veruzhinji muSouth Africa vanofungei pamusoro penyaya iyi, Dr. Mahembe?
Iyo nyaya yemigration iyo inenge ichanetsa takutarisana ne 2024 elections muno muSouth Africa. Nokuti kana even tikatarisa kuANC kwacho, vatungamiriri veANC kunyanyanya vechidiki vanenge vari kutosupportawo zviri kutaurwa navamashava zvokuti havadi kuona kune dzimwe nyika vanogara vasina mapepa akakwana. Vachiri vechidiki ava vanenge vachitobudawo vari kumapato ECCC dzomuno muSouth Africa vachitopawo rutsigiro. Zvinoreva kuti pane vazhinji vatori muANC vava kuzviona kuti dambudziko riri muZimbabwe harina kukonzerwa neBritain, harina kukonzerwa neAmerica, harina kukonzerwa neMDC sezvaimbotaura vakuru veZANU-PF kunyanyanya nguva yavaMugabe.
Chimwe chandingada kuziva ndechekuti chii chave kukonzera kuti vamwe vakuru mune zvematongerwo enyika muSouth Africa varambe vachitaura zvekushora hurumende nebato riri kutonga muZimbabwe?
Zvinenge zvaakubuda pachena kuti dambudziko rakauyira Zimbabwe iZANU-PF. Saka vanenge vaakutotaura zvakatonyanya mumapato mavo umu kuti maonero avanoita ndeyekuti huore. Kana vakatarisa mapepa mazuva ano zviri kubuda kubva kuZimbabwe, zvimwe zvataurwa zveAl Jazeera, zvinoratidza kuti kune huori hwaita kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure. Uyezve kune nyaya dzinobuda futi mumapepa dzokuti pane vanosungirwa nyaya dzematongerwo enyika, vamwe vanotorobwa, vamwe vachiurawa nenyaya dzematongerwo enyika. Saka izvozvo zvinoita kuti vana vamashava ava nevamwe vari muno muSouth Africa vaone kuti dambudziko rawira Zimbabwe iZANU-PF.
Sekuona kwenyu, Dr. Mahembe, izvi zvingakonzerei muSouth Africa?
Kana zvikaramba zvakadaro, zvinoreva kuti ZANU-PF ushamwari hwayo hwayanga inawo neANC hushange huchadzikira, huchingodzikira nokuenda mberi. Nokuti even vari kukura vacho vari muANC vanenge vava kuzviona kuti ichokwadi takawarwa usununguko tese, asi ZANU-PF inenge yava kukurudzira kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi hwekubudirira, Dr. Edi Mahembe, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mashoko ekushora ZANU-PF anobva kuna vamalema nevamwe vavo haana maturo. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewZimbabwe.com, mumiriri wenoti on muparamende vatemba mliswa vanozivisa kuti vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika mugore ra2028 vachiti vamunangagwa vari kuita basa rakanaka. Naizvozvo vanoda kuti vatonge kwematemu maviri ivo vagozokwikwidzavo muna 2028. MuNewsday, zangano reUnited Nations World Tourism Organization richatungamira musangano wecommunication, media and tourism training in Africa workshop ku Victoria Falls muna mbudzi. Munyuzi ya makare banga re African Development Bank rinoti Zimbabwe ndiyo ine urombo hwakanyanya munyika dzekuchamhembe kweAfrica, kunyange hazvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation ichatarisirwa kudzika muna 2024. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
ZANU-PF tanita naye kwese kwese kwaenda ZANU-PF ZANU-PF hapana chirikwanisa kuita, marodzi akaparara zvese zvizhinji, hapana chiri kufamba muno munyika, mari reti iri kukwira isunzwisisika. Hapana tanda mugwadi nekwachikotaingoti ZANU-PF ZANU-PF chavari kumboita chichi chinoedzoti ZANU-PF iri kutonga munyika mokutamburwa, vanhu vari kushupika. Mukomana ngaapinde, nyika inake.
Kakata chamisa, chamisa kakata chamisa, donza chamisa oye kakata chamisa oye donza, misa oye kakata chamisa oye donza. Muriko era uko ana joga kande mire. Yanga eri sei weekend yedu, yanga eri sei weekend yenyu mose vashamarari ve Studio 7. Noku kwazi sai mustara mambo jeso. Di chiti. Wadza sekunzi 12 ma candidates. Ebla wai e triple C. Asi kukukwikwiza. Shiburikiza nukuda kwa wamunangago. Nukuda kutuwa wamunangago waperelwa. Havachina kukutarisa. Vashia kutuweta sage. Nua chiti beta kusenzisa makota. Havachina wago wamunangagwa. Chirove zanu pia vichayo hakushina achavada. Nukuti wamunangago wali kujigane amazavo. Havasi kujigane munuweso. Havasi kujigane mositizenti. Saka wamunangago waperelwa. Hakushansa makota. Kupatengela zimba. Nuku wapa zimari. Wakanga wali kupi 2017 na papa wakapinde. Wakati kuita izhose izhu. Andi wakaporo mesu wachipinda ncha. Kuita izhose wanume Zimbabwe. Havana chavakari chava munangagwa. Kana chimwe chinobatika hapana. Zinua wanume Zimbabwe warukutambudzika. Wanume Zimbabwe zinua muka changa muka. This is our time now. Musuwa 23 zhuriku pera. Munangagwa muto vamu office. Musuwa 23 zhuriku varana. Zveni zvokushandisa makosi nekuita sei nekubhadhara makosi inaku zimunafu. Kana Mwari vazarura nzira yavo vazarura.
Iyi nyaya yekudisqualifywa kwema 10 member of parliament, aspiring member of parliament veCCC haina kundibata zvakanaka. Ko how come Zeki akatora manomination papers avo ikava register, then kuti yo ichitwa the registers in time? How come? Nekuti tarisaika, kana iwa ma elections enyika anoitwa once in every 5 years. Achinzi nomination day ngariti only in one day. Ende vanhu vacho achinzi from 10 a.m. to 4 p.m. Just those hours. Idzo shoma idzo idzo. My elections anoitwa once in 5 years. Why zvipiwa one day? Why is it that time iyo iri limited zvokusvika pakudaro? Ko zvinhu zvakakosha kai, zvinhu zvenyika izvi? Alright. If they register those MPs, aspiring MPs, were registered in a specified period of time, why is the court disqualifying them? Because gazvakafane munhu apinda mushopu shop zvinovhara na 4, munhu akapinda mushopu na a minute to 4, hazvichakwanisiki kuti mubudise munhu iyeye, because shop haisati yavharwa. You are forced to save that person irrespective of time, because munhu apinda mushopu shop yenyu isati yavhara. Uye kana chiri chokwadi chokunzi kune vamwe 56 vezi vanhu kumashonaland ikoko waka submit papers after 4, those MPs should also be disqualified. Ndo inonzi 50-50 iyoyo inemari dzavajobe.
Pastudio 7 hapo, pastudio 7 mwakaita wani. Aiwa, ndine mufaro pamoyo zvangu kunzwa kasukuwere achichema. Kasukuwere nganyarare ati twetwe zvakaita amai mugabe. Amai mugabe wakanyarara kuti zi kutasenga vako, because anoziva kuti zanu chiororo, zanu chiororo. Kasukuwere dzikama, tsvangiraya aichema, achipondwa, achisungwa, mayuti enyu achiponda vanhu imaona kasukuwere. Nhasi zvamaitira MDC ndozvamaakuitirwa nezano maakuchema. Dzikama kasukuwere, regai isu zviri tichieme, tagara tichichema, tingochema nana chamisa wedu iwava. Nemaana kasukuwere, dzikamai kuti twetwe chaiko kutodzikama samai mugabe.
Pa studio 7 muri Zimbabwe magadi. Hai ndiri kuchema. Kwedu kunoku kwapinda mambo Herodi. Chifu ipa akagadzwa mwedzi wapera uyu. Akati munhu umwe na umwe anda chifiye abhadhare dhora. Imba neimwe dhora. Tichibvapo pane mari dzaibhadharwa dzekuti wafirwa unobhadhara $5. Izvozvi vakareza kuenda pa 30. Kana uchida pekugara kuti mwana wako awake paside newe unobhadhara $40. Kana waitawo chitakishopu chokuti ubetsereke wonzi bhadhara $100. Zvimwe zvacho zvisingaite. Ndaido kubvunzawo kuti zviri pamutemo here. Nokuti vanotitaurira kuti gavhena akati ha, imimi munofanirwa kurya vanhu avo. Ndiwo munofanirwa kuripisa nokudidi. Handiti kusveta simba here. Ingaite Zimbabwe here. Tibatsireiwo vanhu vamwari. Kuti nyika yedu ino kuna mambo anotaura kuti vanhu idyai vanhu vabhadharisei kuchingokwidzirwa mari dzatisingazivi kuti ndedzei. Tibatsireiwo vanhu vezimbabwe tapota.
Pastudio 7, pastudio 7 apo makadini henyu vashamarari nehama dzakateerera. Ndinotenda chaizvo nezvakaita Munangagwa, saka zvichinzi Munangagwa ari kutikambenera. Tarisei zvaakatuma vanhu vefazi kuti vavhundunyire nyaya yekuti 12 haano kunyoresa in time. Chinzwai nhamba yaakutaurwa yezanupiefu yevakanonoko kupinda namapepa kuno Nation Court 56, saka vawanda ndevapi? Munangagwa wazviisire mhiripiri mumaziso, ena mukomana. Zvoti kusadzidza, kusasumudzire nyika, unodo kuita munhu rudziwe, wonzi ramba uripozi for 5 years. Hazvinoitwa namabenzi izvi, zvinoitwa namabenzi. Vapenyu chaivo chaivo havaiti zvakadaro.
Muchikamu chino tinotarisa zvakaitika muAmerica. Muchuchusi wenzvimbo yeFulton County mudunhu reGeorgia, amai Fanny Willis vakazivisa nezuro kuti vapedza basa ravo rekuferefeta mhosva dzakaparwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Amai Willis vanoti vachazivisa mhosva dzavari kupomera vaTrump musi wa1 Gunyana usati wapfuura. VaTrump vanopomerwa mhosva dzekuedza kupidigura zvakabuda musarudzo mudunhu reGeorgia mugore ra2020, apo vaTrump vakakundwa navaJoe Biden. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti gwara rave kuonekwa mukugadzirira zvesarudzo rave kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa muSouth Africa vari kushora hurumende nebato reZANUPF vachiti bato iri riri kudzorera Zimbabwe kuchinyakare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvinhu zvakare nhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Makaterera kustudio 7, tichitepfenyura tiri kuWashington DC.